Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitetenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Nyamavhuvhu 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zuru nezuru zvevanhu zvaungana pamusangano webato rinopikisa Residents Coalition for Change kuBulawayo. Hurumende yotuka vaongorori vesarudzo vayakakoka ichiti haina chekuvanza. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravo ari.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vati bato ravo riri kukunda kunyangwe ZANU PF iri kuedza kuda kubirira musarudzo dziri kuuya. Asi vati vari kutarisira kuti rwendo rwuno ZANU PF yanyangira yaona. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza 2018 apo pavanoti vakakunda ZANU PF asi vakabirirwa.
ZANU PF arikugadzira kubira, unozviziva kuti mabudo mazhinji haana kana magara anobata kana haarine asanenge aida kukohwa. Saka tiri kuona hedu mabudo awerwa rute kuti akohwe masina kuri masiuzozvitendeza izvozvo. Gorendo tine basa asine kuitira kuti kana gudo ravo yatori zvirunda ziri dzokere musama ndozvatiikugadzira marisi.
Vaenderera mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nematevereland nemauto emuno kumakore ekuma1980s, chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi tinomubatanidza nyika, tina kuvhura maronda
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese emateveleland, vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika, uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vafarai marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kumashoko muZANU PF, varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU PF inoda kuriga, vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota ZANU PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi, vanhu vava veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa vakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU PF hatichavateedzeri, nekuti tinovaziva kuti murevi wenhema, nhema dzavareva pamberi penyika dzawandisa, vakasavenganisa vana veZimbabwe havana chimwe chokutaura kunyika.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amai Tandiwe Moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Tiri kukudzirira vanhu kuti ngavasununguke nekuwanda kwavo vaende kunovhotera advocate Nelson Chamisa for president. Vonovhotera bato reCCC, makansilazi namaMPs eCCC kume napresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatisisa kuZimbabwe.
Mashoko aamai Moyo atsinhirwa nemumwe wechidiki anga ari muWhite City Stadium vaThompson Shava, avo vati vanonokerwa nekuti vachamisa vapinde panyanga.
maonero achirikuita vachamisa vano chanzwa kuti vange vachihwina nekuti ruzhinji rweZimbabwe rwasumuka sezvamunongoona vanhu vazhinji hapana ari kufara nechimiro chiri munyika hazvibvunzwi munhu mumwe nemumwe kunyange ukabvunza pwere kunyange ukabvunza vatana vanongotaura kuti chimiro chemunyika hachina kunaka saka zvandingakutaurirai pari zvino vanhu vari kuzovhotera President Chamisa.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa mashoko asina kunaka.
Hatidi mashoko anozive pachirongwa ari inflammatory kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo zvinova izvo zvichabuditswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission.
Musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vaDavid Coulthard kuti vagova meya weguta reBulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya. Uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reCCC mumatunhu eMatebeleland neBulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino mangwana kuHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuBulawayo ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Hurumende yeZimbabwe iyo yakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakawanda pasi rose yave kushora zvakanyanya vamwe vacho ichiti vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vamwe vaongorori ava havafaniri kuda kuita zvavari kuita zvavanoti ndezvekuda kudzidzisa Zimbabwe nezveutongi hwejekerere. Vamunangagwa vanoti Zimbabwe yakahwira rusununguko nekudaro inoziya zvekuita. Mutauriri wavo vaGeorge Charamba vari kushorawo masangano akaita seCarter Center inotungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter neEllen Sirleaf Johnson Center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeLiberia nevamwewo vaongorori vesarudzo vachiti vari kupindira mune zvematongerwo enyika uye vakaramba vachiita izvi vachadzingwa. Vaongorori kubva kuEU vari kushorwawo asi ivo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti varongozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mamwe masangano akazvimirira akawanda nevatori venhau vari kurambidzwawo nehurumende kupinda munyika kuti vaongorore sarudzo idzi. Muguziya nezvenyaya iyi Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Mashoko yaya kana kuti maaccusations yaya haana kunyatsomira zvakanaka nokuti anoundermina process yedu zvekare yemaelections. Maelections haya tikusangana nawo in a few days. Maelections aka ari very important and anofa kuva achionekwa achiencompass kuona akakurespekta maonero maobserver akasiyana-siyana. But kana zvasvika pakadai so zvekuti kuda hurumende kana kuti vanoshandira hurumende kana vakubudisa mashoko akadai so anenge asinawo zvekare umbo zvinhu zvinoita senge zvinoisa madhaka kuprocess yese yemaelection.
Asika hurumende iri kuti pane vamwe vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti vanofanira kungoongorora kwete kuda kupindira vachiti vanodei pahuku yemweni.
Hongu maobservers zvaafa kuachiita kuobserver and kana vaobserver woburitsawo mashoko avo eku zvaanenge vaonawo. Izvi zviri kunzi vari kuinterfere zvunhu zvokuti nangwe kuri kutaura kwemashoko acho zvunhu zvokuti hazvinyatso kubudisa kuti interference yacho iri papi chaipo chaipo. Saka kana pane maissues akadai so nemaobservers zvinhu zvakanaka kuti at least one of the vacho asaone kana kuti kusorwa kana kukachamadzwa nemashoko achibuda mumapepa nawo but hurumende yacho kana ine ma atingati ma issues ne mama observers ano wane protocol yokuti vavadedze vataure nao and vaise gwara ravo kauti zvavanoba expecta from them but mamira akaita zvinhu iko zvino zvinongoita senge mashoko ari kungotaurwa anova iwo anozokanganisa yatingati credibility yama observers kunyanyanya vanenge vachibva kuma nyika dzakasana EU kana kuti vanakata center vekua America nekuti iyo avo varikuuyawo vachingoongorora zvakuongorora and hakuna kwavakarerekera saka izvi zvinogona zviri zvimwewo zvikutyawo vamwe vanhu vari muhurumende kana dirimwe bato reisingadi kutiona vanhu vakadai seo vachipinda maelections edu kana vachiobserva maelections edu
totarisawo nyaya yekukosha kweivo vaongorori kubva kueu kubva kuamerica tichitarisa kudyidzana kwenyika dzemueu neamerica naiyo zimbabwe sei zvakakosha kuti pave nekudyidzana kwakanaka apa
ya kwakakosha nokuti iyo zimbabwe ndiyo yanga iri pamberi pekuda kuita yavanoti reengagement nemasangano akaita sana EU uyezve nevenyaya dzemasanctions wanenge akaiswa pazimbabwe nenyika dzakaita sana America saka kudedza maobservers wo anenge achibva kunyika iyi zvakakosha pakuti kana maobservers akauya akaobserva maelections and akaonawo maelections acho achifambawo zvakanaka zvinhu zvinopawo yatingati credibility kumaelections emuzimbabwe but pakatanga kuita kana kuti mashoko ekupokana maelections acho asati ambototanga kudai so zvinhu zvinova zvinokanganisa reengagement efforts anga achiitwawo nehurumende zvinongodzoserawo nyika pa5 years dzata tichingorarama
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare kutexas muno muamerica muturi wenhau ane mukurumbira zvikuru munyika yanrath uyo akashaya nemusi wechitatu aradzikwa nhasi kumarinda eglen forest muharare vatori venhau vakawanda nevamwe vanhu vaungana pakuradzikwa kwake mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutori wenhau uye vakambotungamira sangano revatori venhau remisa zimbabwe varashwet mukundu
mashoko ekushaya kwayanrati nechitiko ichi akauya senzira yakashamisa vazhinji vanoshanda mune zvekufambiswa kwemashoko vatori venhau isu patikatanga kuita basa rekutora nhau iri yanrati aive mumwe wenyanzvi yainge atiwo nemakore achiita basa iyi aita basa rake mukuperera kwese aive munhu aitaurika naye kuvadiki nevakuru vanova vatori venhau aive munhu aive neunyanzvi mukutsanangura mamiriro anga akaita zvinhu munyika yezimbabwe saka ndinoti kurasikirwa kukuru kwaitwa vatori venhau kurasikirwa kukuru kwaita nyika nekuti ndiye mumwe ndevatori venhau vaive neunyanzvi vaive neunyoro uyezve neruzivo rwemafambiro aita nyika uyezve nekutsanangurira vanhu vanga nekuziva kuti chii chiri kuitika muzimbabwe
tiri kuonawo vamwe vanenge vari kuchema-chemawo mazuvano kuti matorerwo enhau emazuvano atisiyanei nekare vachitarisa mabatirwo aitwa basa nana Ian Rats vana Jeff Nyarota nevamwe munowirirana here nemuone iwoyo
ichokwadi kuti matorerwo enhau atisiyanei atidzikirei tinoona vatori venhau vazhinji vachinhonga svosve nemuromo vachishaya chokudya vachishaya chokuchengetesa mhuri dzavo izvi zvakukonzerawo uori hwakuitika zvakukonzera kuti vatori venhau vamhanye kwose kwose vachiedza kubatanidza kuti vangararamisei saka vatori venhau vari parumanadzombe pakuti mari dzavari kupiwa nemashandiro avari kuita akukonzera kuti munhu aite mabasa akawanda akukonzera kuti tive nevatori venhau vanove varimi kuve nevatori venhau vanenge vachibatsira vakuru vezvenyika vemakambani kuti vagadzirise zvimiro zvavo tine vatori venhau vakupindwa mukutsvaga mari nenzira dzeukopokopo dzakaita sekupihwa chokomhomi nezvino zvakadaro tikuona zvakare kudzikira kweunyanzvi mukufambiswa kwemashoko saka tikatarisa mabatsirwo aitwa basa nana yanrati mabati wa ikuwa basa nana ajokina reta na treva mnibe mwame kumashuro tunona utuja ita msiyami
asika urumende irikuti irikuweza kuvandudza mitemo nezvimwe kuti vatorwe nhau vange vachishanda vakasununguka munyika umu
zvingadaro hazvo kuti hurumende yasandura apo neapo pamusoro pemitemo ine chekuita nekushanda kwevatori venhau kana tinokufambiswa kwemashoko asi tikatarisa upfumi hwenyika tese tinowirirana kuti hwaondonga ende izvi zvaita kuti vanoshandirwa nevatori venhau vatadze kuvachengeta kana kuvabhadhara zvakanaka
mutori wenhau uye vakambotungamira sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa zimbabwe varashwit mukundu vachitaura vari parunare muharare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Nyanzvi munyaya dzezveutano nekuvheneka mitumbi yevanhu dzinonzi dziri kushanda kwemaawa anodarika gumi nemaviri pazuva kuedza kuvheneka mitumbi yevanhu vakatsva nemoto zvekusazivikanwa kuHawaii rinova rimwe dunhu reAmerica. Nyanzvi idzi dziri kuedza kuti dzizive kuti vakafa ava ndivanani kuitira kuti madota avo kana mabhonzo aendeswe kuhama dzavo kuti vakwanise kuvigwa. Vanhu vanodarika zana vanonzi vakafa asi huwandu uhu hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika nhumwa dzesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS dziri kutungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeNigeria General Absalom Abubakar dzasangana nevakapirigura hurumende muNiger nhasi kuedza kugadzirisa kunetsana nekudzora mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro nechisimba vaMohamed Bazoum asi mauto ari kutungamira aya ati achadzosera nyika kuutongi hweruzhinji mushure memakore matatu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinoitwa Mzvari Falondunga ndinoshanda ndiku Project Vote 263 iyo organization inoshanda nevechidiki munyaya dzema elections.
Mzvari Falondunga, mungatiudza kuti zvii zvamanga muchiita nguva dzose idzi kukurudzira vechidiki kuti vapindewo musarudzo idzi?
Isusu tange tichiita maprograms akasiyana siyana kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachiparticipata mumaelections. Tange tichiita atinoita atinonzi masports tournament muchirungu kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinoregista kuvhota uye nekuvhota through masports. Tange tichiitawo atinoti maclean up campaigns aya ataita nationwide muvhiki rapfuura atakaita kumat north mat south Chiredzi Masvingo pamwe chete neHarare kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinovhota musi wa 23 August. Tanga tichiita zvakare aya tinoti madoor to door voter mobilization atinenge tichikurudzira vechidiki through maflyer distribution. Maflyers aya anenge akanyorwa information inenge ichiratidza polling anenge ari mapolling station based flyers ekuti kana tiri kuHarare ukukwadzana police station yenyu iri pakati mukunovhota musi wakati nemusi wakati.
Zvirongwa izvi zvanga zvichitambirwa sei nevechidiki?
Vechidiki vange vari kufarira zvingaita nezvirongwa zvakadai cause vhiki yenge isinganatoita basa rayo nemazvo mukutraya kuudza vanhu maerano nezwe my elections saka waka wanda waka nina kunyana kumaruwa wengi wa story na information yezwe kuti kune my elections msu wa 23 August saka waka wanda wengi wa chifara shukuru ni ma programs wengi tishita se project vote wengi wa chitambira sikaiti nima wakumawiri kwezi waka wanda wawa kuziwa nao kuti msu wa 23 August wari kuno vota
imi mune bato ramuno shanda na roe re kana kuti munenge mchingotaura neve chidiki chero kubatura vari
isusu atina bato ratino shanda naro tino shanda neve chidiki wese pachiri kuti we are non partisan we are non political atina bato rekuti tino shanda naro tino shanda neve chidiki wese whether vari ku MDC whether vari ZANPF whether vari TCC as long vari vechidiki kodzo riri ndirokuudzira vechidiki vese kuti vange vachinge vachiparticipate munyaya dzemaelections nge vachitora zvigaro zvese nekunge vachinovhota nekusarudza vatungamiriri vanenge vachidzira kuti vatungamirire in the next 5 years saka atina bato rekuti toshana nebato iri tiri non-partisan
sei zvakakosha kuti vechidiki vavhoterwe kana kuvhotawo musarudzo
zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vanga vachivhota uye nekuvhoterwa musarudzo nekuti muzimbabwe vechidiki ndo vane yatinoti pachirungu the majority in terms of the population was 67.8% of the population saka zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vange vachivhoterwa musarudzo vange vachinge vari involved muma decision making processes also kunge vange vachinovhota vasarudzi vatungamiriri avo vanenge vachizodiliva zvavanenge vapromisa during the campaigning period
asi munoona vechidiki vachibuda here neuwandu hwavo nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vanenge vari kuzengurira vachiti nyangwe kuvhota kana kusavhota zvakangofanana
saizvezvi semaonero rangu vakawanda vechidiki vari kubuda vachinovhota sekuziya kenyu vanhu vakawanda vati netei nezviri kuitika muzimbabwe saka vakawanda vechidiki they are geared up for change then kozoitawo avo vari kufamba vachiudza vechidiki kuti kuvhota hakuna zvakunobetsera kuvhota is a waste of time but vashoma shoma asi vechidiki vakawanda isusu seproject vote saka abvira kushanda nevechidiki kubva 2020 and number yevechidiki vakakurudzira kuvhota yakati one day zvichaoneka vachinovhota musi wa 23 August vakati one day ini vachabuda neuwandu hwavo
aiwa tinokutendai muzvare Fallon nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
tinotenda
avo vanga vari muzvare Fallon Dunga vanoshanda nesangano reproject vote 263 aiwa amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa
manera kanaka vatereri ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero ndisingapedzi nguva ngatinzwe mubvunzo unobva kune mumwe wedu
mubvunzo wangu mukuru mukoma unoti sei vanhu vanhasi vechinamato zvikuru sei tongoti vechipostori takusiya tsika dzedu dzaiitwa nevakuru vedu vekare dzekuti kana munhu afa anoitirwa manyaradzo aitirwa manyaradzo ozovakirwa makuva vamwe vanotinokutaura vanoti zvinokonzerwa nekuti takusiya tsika dzechivanhu kuti vanhu tiita dzechinamato handizivi kuti bhaibheri pane parinotsidzira here kuti vanhu vasiye tsika idzodzo vachienda kutsika iyoyo kusairwa makuva ekugadzirira vafi vavo bhaibheri pane panotsidzira here kuti kana vakuru vedu vanenge vafa vachinamata vasaitirwa manyaradzo kana kuzovakirwa kwamakuva
kutibetsera nemubvunzo uyu nhasi tina Reverend Fortunate Hove Cooper veConcerned Family Ministry kucalifornia muno muamerica woyo mubvunzo Reverend Hove
nyaya iripo ndeyokungoti kana tichingoti chivanhu chedu tinonzwisisa here zvatinotaura kana kuti kungoti tinongotevera tsika dzemadzibaba edu pasina wakana anombomira achibvunza mvunzo kuti kosei tichiita zvatinoita zvakabvubva nokupi hapana anepfungwa idzodzo asi tinetitsvaga kuti tichi itsika dzemadzibaba edu zvino chinoonetsa ndechekuti vanhu vanofungira kuti vanhu vechechi vanovenga tsika asi dzimwe tsika dzedu zhinji dzacho zvadzo dzemuZimbabwe dzakarunzirwa nemweya isimbori yemadzibaba edu akafa madzibaba edu akafa bhaibheri rinongotaura kuti vakafa havana zvavanoziva neruvengo rwavo zvese nezvavari zvakatoparara navo uye kunonzi munhu wakafa agone kurumbidza mwari vanzi kana waenda kushiori muna wamapisarema 15:17 ine chinotaura kutotizvo munogorumbidza kana wadzika kushiori hakuna kana wafa unenge watodzika haugoni kurumbidza mwari saka kunzwisisa kuti mwari vari kudza kutizvo isusu panotova nokutsauka kwatinako hanzi vakafa havagoni kurumbidza mwari hanzi kana vaya vanodzika kurunyararo ndiwo mapisarema 15:17 kuti udzavo izvo zvokuti imi munozvinetsa vaya vari kurunyararo kana zvokuti zvomunotsvaga muchitovadzora ishungu dzenyu idai vabereki vachiri vapenyu idai hama dzichadika imi makamboona kuti tinonopfugama zveshuwa tichinamata uchinzwa kuti vanhu vachiridza ngoma kunonzizvo ndouraiwa nehama siyana naye muroi ihama tisu tinoimba zvakare zvinhu zvakadaro ende chiri chokwadi tichamuka rini kuti mweya inotiudza kuti imi makarasika munoda kunyebhera kuti muno makabatana mumhuri asi muchipondana muchitsondana mumhuri imomo ndotsika yakaita sei iyoyo hazvigumi ipapo dzimbo dzatinenge tichinyatsokuimba kudai dzechivanhu idzodzo dzinotiratidza kuti aiwa toenda mukanoverenga vanyori vatasana chigwedere nevamwe vanongobudisa indosva kuti jira racho rakatifukidza ndero rudzii vanotaura kuti isusu tinopfugamira tinonamata njusu ende ichokwadi kuti tinonamata njusu muZimbabwe saka chivanhu chacho chatinotaura ndechepasi pemvura kachemunjuzu zvinotozoita isusu tinoita rudzikino rwedeliverance kuvanhu toona kuti nokuti njuzu inotonga Zimbabwe inoroora vakadzi vanonzi mbonga mweya uyoyo ndiwo unodzika kumhuri nekumatunhu mhondoro dzichidaro madzishe kana achigadzwa achipinga pasi chingodzi chivanhu motarisa kuti aiwa mukanotarisa tsika dzacho idzodzo dzokuti kunoitwa kupinga pasi nezvechizvese zvichiitirwa mvura kupfugamira vamwari vomumvura zvino mwari une dambudziko nazvo izvozvo unotaura kuti hamufani kuva navamwe vamwari hazvina basa kuti tinoona zvakanaka sei tsika dzedu dzinonzwisa tsitsi kuti dzakanobatanidzwa nezvezvinhu zvisina umwari mwari ndi mwari haana kufanana nesu kana tikaramba takaomesa musoro tichiti idzi ndidzo tsika dzedu ndo maitiro edu kungoomesa musoro kwatinoita kunokuunza kuparara ndo magumo enyaya yacho tsika dzamadzibaba edu kungoremekedza uchivaona kose muchiti kana maakuda zvokuremekedzwa sevabereki moti kwanzi kudza baba namai kutozvotaurwa nebhaibheri
Vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo yenyu yezvechitendero pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka vateereri.
Aiwa tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa zvabuda mumakwikwi eFIFA Women's World Cup Football. Spain yakunda England 1-0 kuAustralia ichibva yasimudza mukombe uyu. MuPSL, Highlanders 1 Black Rhinos 0. Triangle 3 Manika Diamonds. Triangle 1 Manika Diamonds 3. Wange 3 Yada 1. Kochiti Dynamos 2 Shisham 0. Sezongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvoungana pamusangano weTriple C kuBulawayo. Spain yosimudza mukombe weFIFA Women's World Cup. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhla ka 20 kuNcwabakazi 2023 uKim Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ihambe echalocha. Abantu wathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapolisa ngale enkayi, amapolisa wathi hayi ngena ujaha.
Umnumzana nesentshamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Abantu besazi ukukhazo before elections. So kuthi after that kuba umuntu angabe continue ngamapolicies akhe, abantu bazakhaswa abaningi, abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla lezano PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Sizalethulela izemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulomsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo uMnumzana Nelson Tshamisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Uthamisa wethule amazwi la namhla eWest City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla leCitizen Coalition for Change okukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. Uthamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw who had a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, umdala welizwe. I'm going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
Uthamisa uthe kulobandlululo lomangalisa eZimbabwe okugcindezelwa amaNdebele kamzilikazi kamaThobana abalezikhundla ezingatholi utho kuhulumende lakumakampani elizwe uthuza kumisa konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
They are non-Ndebele people or Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time we have police commissioner, we have even an army commander who is Ndebele, because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We will move from tokenism. I don't want people of Ndebele to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathuzalungisa ukuningi okuhlupha abantu eZimbabwe okugoqela ukuselakala kwemisebenzi, ukubhidlaka kwezibhedlela, ubukhohlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uza kwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa, njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Ndebele land. This young leader is going to move Ndebele land forward.
Uthe kuzalungisa njalo udaba lwezabelo oza kwenza ukuba ahlale kobulawayo leHarare. Ugcizelele esithi uzalungisa umnotho osugugudeka okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasosha athi alile uvotele ebandla leZANU PF kukhetho lwama-postal balloting.
Ngihambe echolotsho abantu wathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapholisa ngale enkayi, amapholisa wathi hayi ngena ujaha. Ngihambe barracks, inoeliwele in barracks, amasoja ethu athi hayi awumdala ngena mfana. Angazi ukuthi khonapho abantu babulawayo uthini. Angizi uthini.
Omunye wabahambe emhlanganweni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolonkomo, yena ofuna ukuba ngukhansela ka-Ward 5, ngumntana omnawabo kaJoshua Mqabuko Nkomo.
okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo ubulawayo ohlanzekileyo nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile ngasaqedakayo nxa sikhangela kubulawayo sibili izinto zezafa izakhiwo sezafa umgwaqo izibane ama-street lights
omunye njalo umnumzana promise mkhonazi okubandla le-triple c laye utho ukuthi ke sebenqobile
labazazama ukuqina njengeminyaka yonke kodwa lathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekashure ukuthi ukuqila kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla le-ZANU PF namhla beliqhuba imihlangano ethiyene ezindlini zabantu njalo likhangelele ukuba lizakwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamapungwe ezabelweni ezithiyeneyo umnumzana richard moyo umphathi ntambo wesabelo sematheni north uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa umnankagwa ingavotelwa mhlaka 23 ncwabakazi
abantu vele before bengakasivoteli madrava kakhulu kuyami iprovince abantu batholile imisebenzi like kwa-a1 ke ku-unit 7 and 8 kuqashwa abantwana abaningi kakulade besebenza lapha kakhulu edamu kathesi ilake gwayishangali kunabantwana abaningi abaqhashiweyo kuma-mine emathinothi besile mine enkulu i-1 ekorean eyayiqhashwa abantwana abaningi but kathesi sekula more than 10 or 8 new companies esezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi anala ama-investors njengobana imantla kapresident ukuthi weare open for business kula ma-companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi njengoba ubulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqashwa ukuqashwa before elections so kutho ukuthi after that uba umnankakho econtinua ngama-policies akhe abantu bazaqhashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoya uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela ngakwa amakhansila labafisa ukungena kudala leparlamente bekubandla le-ZANU PF
kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe iyamkhampenela uyakwazi ukuthi izinto eziningi abantu athi bethenga ama-groceries out of the country but kathesi ama-groceries 90% of ama-groceries ama-basic commodities ngayenziwa khona apha elizweni ukuthi umuntu abe sekhwezi iphahla lezi ngokuzondisa nje kuphela abantu ukuthi besamukela uhulumente but otherwise uhulumende into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancitha kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalithumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-triple c lizakwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolu imela yethetho 7 ngobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Banda
uzulu uzakhetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na akesizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale le-ZANU PF Central Committee
ubabunelson chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguquni leyo kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivotise amapolisa liwavotise amapolling agents etshengekho
wakambona uyabona kwakuwilliam gay kumbe kuwilfield gay owakhuthi ibhora emi-right phambi kwegobhoro kwamele it was easier to score than to miss wakhuda yiko zenza kubabuchamisa bamlotsha banuboni
hayi uchamisa akwenza ukuthi akute golithi uchamisa lijaha uchamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzeni okhulu mina vele ekhaya kimi okhulu abasenzile uthi obahlala phansi baphelele itiye badla ipentsheni akakuhlohlwa uchamisa kwesikulindele kutshintsha impilo zethu thina esi sabancane sabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi babunelson chamisa uzakwenza konke kukhanya
mina kuya ngethuso kwaba uchamisa ngoba ngendlela amamlotshwa asexotshe ngayo wonke umuntu age around him from isikhathi sikatswakira laphana sehlelelo ngabantu okunuka uchago emakhaleni mina bona ngantu angabale state power sizathola nzima ngomkhokheli wenisure ngoba nxa umuntu ele-democracy
vele i-perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yinto esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest we're ready sikhona ubithi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi senzenjani ba-right bahlale phazi ke kuphakama omamlotshwa lile libona okunye okuthiyeneyo ukuthi kusebenza njani bakugolide
ngabe nguwe bamlotshwa omayo utangoba upresident hayi lapho lamhayi isembona siuphatayotamhlaoyaphanana
ukuzamvotela golide wena themba ukuthi ngemva kwaba buchamisa umamlotshwa ukhona vote uqinile golide ungesabi ngitho nabantu bakho vele bavota beqinile ukuthi umamlotshwa ukhona This is a war, and this is a generational war that we need to fight. We need to win this for our children. Our children deserve a better future. You cannot tell me anything that is besides that.
Lapha lize unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa kubandla le-CCC lomnumzana Joseph Juma okudale le-ZANU PF Central Committee. Siwangangeni kusigaba esilandelayo sibe sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umtshutshisi omkhulu esabelweni seGeorgia khonapha kwele Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolwesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020. Abanye bakhe bafika phosi amajuma amabili 18 labo bakhangelelwe njalo ukuba bazazinikela kuleyo ntilongo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba liyanda inani lababuleyo ngumlilo eHawaii. Kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lechumi 114. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzakwatheleleka isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lamhla sixoxa lomnumzana Bhatisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuqakatheka kosuku lokunanza umzilikazi kaMajobana.
Sibewazi ukuthi umzilikazi nguyena muntu owabumba wavisa lesi sizwe esithi ngaNdebele. Kumele sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimi kwisizwele njengoba akukhonake kutshana lami ngiyiphathiswana kuye kungeyena-ke amphathisayo lolo limi selukho nxa ukhangela abanye akubomalawi abakubomozambiki abasezambia abakhonale lapho asuka khona awulithi babavalekela nake banazelela ngathi ukhumbula kuqakathekile kuyikubabonga ngomsebenzi abawenzayo.
Kuyini okunye ongathi kuyaqakathekiswa lapha babanyandi
ngaphandle kokusikhumbuzo esiqakathekileyo? Luyakhumbuza abantu ivunulo zabo ngolimi lwabo ngasuke kuba ngumkhosi oyivuseleli lo lokusipha umdladla ukuthi engisi abanye sebesithi bayakhona kubaphe intshukuntu kubaphe ukuvuselela ukuvela ukuthi balondoloze amafa abawajilwayo akhona yiso isintu yiso isiNdebele yiwo ubuNdebele. Ngakho-ke nalokho kuqakathekile ncali abantu ukuthi liziqhenza lapho elisila khona. Kanti-ke zona njalo impawu zena kusizwe esilampawu kumele sikhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhla besilo mnumzana Bhatisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni Nkomo.
Thank you. Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ilizwi yelethela namhlanje selithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2 ufundeka kanje verse 1 wayesekhuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi wayengumphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe wambiza wathi kuye kuyini lokhu engikuzwa ngawe na landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi zihlobo zenkosi ezithandekileyo indoda le engujesu yayifundisa ngendlela ezijiyileyo enye indlela kwakuwulandisela abantu indaba ezasala ihlezi emakhanda abo ukuze bangayikhohlwa ujesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo abazimisele ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini njengoba lanamhlanje basesekhona abangabambisisiyo ukuthi ujesu wayesithile lapha ujesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo indoda leyo enothile yakhangela yabuka yalalela yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemchashile ukhanya wayengenzi kuhle umbuzo wasusithi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na uNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi akhulume kithi ngomzwangedwa akhulume kithi ngengqondo esilazo akhulume kithi ngesikubonayo akhulume kithi ngesikuzwayo ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho uza khuluma lawe ngendlela eziningi okusalayo ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana wesikolo athi 2+2 yingaki ayisikho ukuthi umbalisi kakwazi ukuthi u2 lo 2 kukunika impendulo ethini ubuza nje ngoba uvivinya wena ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa u2 lo 2 kuyaphuma ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take wabona bana izinto zakhe kaseneli incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza laloo mphathi kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayikubona kubhale ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na uNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu ungayisikho ukuthi ngakwazi kodwa uyabe efuna uthina sizikhulumele sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu akubonayo nendaweni lapho esihamba khona lalapho esihlala khona lalapho esisebenza khona kuyikho yini kayisikho ukuthi kakwazi uyakwazi kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini asikholele uNkulunkulu yenza ubana sizihlole ukuze kwazi okuyikho ngempilo zethu ngojesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungathini lakusasa kwezaba just doctor ngokhetho olukhulu oluzayo nanku esilakho
ngilela umthokozi sinyoni uma egwamba esigabeni sejumbika owamanje ngole Botswana mina into engayiqhuquzela okhetho selufikile oyingasasela ngasuku ingaki nje ukuthi lufike ukuthi thina intsha encinyane sasela amalungelo amaningi okwenza izinto yithe kumele sisume ngokuningi siphakameni ngokuningi bafowethu kubhuti wami labo sisi siyavota ngoba udube sibhekane lalo lo sonke silukhangele ubana siphile njani abanye sisize sikwezinye indawo sikuthi kuyasichaza ukuba kuzona ezindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela ngelincenga ngomusa kaThixo asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayiguguzela zihlobo zami, intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kuStudio 7, sibingelela abalaleli bonke bakaStudio 7, sibingelele bonke abasakazi beStudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ngokusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba elisinikeza zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa liphe amandla aliphe lensuku zokuphila njalo. Okhulumayo nguHelothi wakaSibanda odabuka eGwanda ngaphansi kophahla lobaba uMasungu. Siyazi ukubana insuku zokuvota sezisondele. Engicelayo ebantwini bakithi ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi esesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshaywa, kodwa abantu bavote ngokukhululeka. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi engathi singasukuma sile siwenze umahluko. Ngiyabonga, thola ithuba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intethelezi ndaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelo yemidlalo yenguqu edlalwe namuhla.
Ayiqambe lana lezi zimobile Black Rhinos ngiyawani kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni Papa Fields namhla emini. Limpumela icho ukuba iqambe laye lendazi lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu leBosoli lemiklomelo engamachumi amane lanye 41 ngemva kwemidlalo yelichumi lathuba mune munye ukuthi elihlezi endaweni yesibili elengeza iPlatinum Stars lona lemiklomelo engamachumi amathathu lesithupha 36. Weminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leTriangle inqotshwe nge-3-1 ngelemanika Diamonds ngaseKipo. Iqembu leSheshamu lichawe nge-2 kanyange leDynamos ngase Bata kuthi iqembu lewange linqobele yada nge-3-1 ngaseColliery. Kusenjalo iqembu labesifazane libela ilizwe leSpain emdlalweni wenguqulo eliphakamise inkezo yokuba zintshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanye emdlalweni wokucina kumncintiswano we-FIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia lase-New Zealand. Iqembu leSweden yilo eliphutshelisa endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanye ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo umaplane yathi owadlalela amaqembu abalisa eleBulawayo Wanderers, eleZimbabwe Saints kanye leHighlanders uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Niyathuthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kathesi seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikhiso lihle lanxa ngisiyazivukele ngavukela khona abafana lapho edlala khona i-East Rovers lapho. Labe mbukela khona nje akuthi ngayigadela nithi nyangapi hayi amangamabi yabe inkamba manga hayi bhora kayisi ayisaqina ngabakithi sesizivukelela kuma screen lapha nje amabhora.
Unyathi uqale ukudlala ibhola emthede njalo ube ngumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqalisa ndlala unumber 11 iunumber 11 lapha ngaqhuba sibili kungayisi ukuthi vele nganihlanga ngenxele hayi kwaswelakala umuntu ongadlala kodwa mina ngangigwanisa zonke inyawo. Ngacina ngingena khonapho ngadlala sibili okwesikhathi bacina ngithinta ngingena futhi ngangena ku-ten lo wacina ethathwa nguMoses Moyo mina ngaku-8 ku-midfield. Ngathi lapho engaphelela khona kodwa le gedini ngangibamba nxa ugoalkeeper wethu engezwa kuhle ngangihanjiswa le gedini yebamba. Ngiyakhumbula wena ngakusasela eBulawayo Kelly ngadlala sawina ngikodwa mina ngisegate
unyathi udlale isikhathi eside kuqembu lebulawe Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa iGlizi kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders
ukuze kwandithathi babe nilande emsebenzini ukunqani semsebenzini zabona bona be Saints bona be Highlanders phandle futhi ngangisebenze eRedgate and Kinney babe nilanda khona ngali owaye nithatha kuqala ngosegedini ahlangihluthu namfake emodeni ahambelanga kwaya ngagcina ngiqalisa ukuyidlalela iMashona United kodwa third part of it angiqedanga isizini kuyo isizathu ngasitsho kodwa hhayi liza kuthi ngilobandlululo kodwa kungasubandlululo kwasuka nje hhayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobani oyilokhu kulobani oyilokhu hhayi lami ngagcina ngingasaphathekanga kuhle ngingasadlali ngikhululekile hhayi sehluka nale Zimbabwe Center Joro ngase ngithathwa ngusayilas Ndlovu ngangena kwahilenda hhayi ngaqhuba sibili kwalenda sidlala la kwafowethu laba sebasithiyayo gelidaka sesilobolawo madudo ayesengikhona ngale
unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye ngiyimele istudio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
sike sizwe ezomculo
Mina, kuno bongumam, 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 mina.
Ngithanda ukubingelela uzulu wonke nje emagumbini amanomhlaba okhulumayo ngufundani Dimande. Zananzela ukuthi ngike ngabuya lapha inyanga ezimbalo ezivileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenzakala izolo. Lapha kade sivula khona ilitshe, iTombstone, yomculo wakobulawayo uCalvin Nhliziyo, owathiya ngomnyaka ka-2020. Ya isithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basixhasa amakhampani amanyaka obulawayo asixhasileyo kumcimbilwana hhayi uhambe ngomumo sibili kakhulu so hhayi umfokanhliziyo sinananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha kobulawayo elabo 10 years kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 elokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzele yena umculo azange akasebenzele umuntu so uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe wayengubhosi wakhe kumusic ngiyo wayesayina abantu uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo either wayeproducela abanye izingomo eyenza ama-artwork yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza so uzananzela futhi ukuthi iflag lakobulawayo ke waliphakamisa kakhulu ke waphefoma endaweni ezinjengabo-Germany ke waphefoma e-UK ke wa headliner sibili khona ngale eBirmingham hayi siyabonga kakhulu liqhawe sibili omele silikhumbule so ngomunye umculo wakobulawayo odlala iqhaza kakhulu zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakholwa 2014 lapha aba ngu-number 1 khona ingoma yakhe for over 20 weeks ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Love Ever Boy wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphane yathandwa umculo wase-South Africa uCasper Nyovest wase wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engeyinye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo so hayi sibonge kakhulu kuzulu wonke nje emagumbini omhlaba
efatani ngane mkhanyeleli ingane yami ngezeleli imali yami I just wanna make a couple of billion
I think we should kill this one today, man. Black Friday. Black Friday.
Tap into the conversations I'm having with God daily. You'll understand that I need all my blessings like in a hurry. The way people be dying is scary and got me worried. That's why I'm
sawa nkulu ke mvuka ndimande singagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele besilazo umnumzana nosenijamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli kodwa ibandla zanu-PF lithi abaningi bafisa ukuvotela umnumzana emasemnangagwa siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngomthambo osithembayo uGibbs Dube ilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.